uko vatangira munogadzi unorangarira ka chiitiko chikuru chekuvandudza kuchengetedza nekuvakira mushawa wakazorodzwa kana paguva ravari iri inonzi muchirungu memorial murangaridzo wavatangirai nebasa ravakaita nebasa ravanoramba vachiita nokuti kutungamira kwavakaita kuchagara narini narini saka tifanira kupawa ruremekedzo runoenderana negamba iri nebasa ravakabata.
Saka muri kuita sei apa? Munenge muchiisa dombo here? Zvinenge zvichifamba sei?
Ndizvozvo chaizvo. Tine tichiita dombo, tichiita zvakawanda munamato, munyengetero, mhuri ichitungamirira, isu sebato tirivo mhuri tichitevera mashure.